Munyori mukuru wesangano revakare marare Federation of Organizations of Disabled Persons, FODPIS. Muzvari Elisa Ravengai vanoti zvakakosha kuti vatore venhau vanyore nyaya dzinoita kuti vakaremara vasarambe vachisarurwa nekutarisirwa pasi. Muzvari Elisa avo vanoona zvishoma-shoma nekuda kwedambudziko rekuzvarwa naro vanoti vatori venhau vanofanira kuzvipa nguva yekunzwisisa kuti chii chinombonzi hurema.
Ngavagare nevanhu vakaremara kana dai zvaikwanisika vachibvunza nekuona mararamiro avo. Vafambe vaenda munzvimbo dzinobatsira vanhu vakaremara, tingati madisability service organizations, vachinoona kuti vanhu vakararama vanorarama sei, vangava vana vadiki, vangava vanhukadzi, vangava varume, kuti vagogona kutaura zvinhu zvavanoziva, yatingati first hand information, nekuti zvimwe zvinhu tinoona zvinhu zvokungoti vanonge vachinzwa nekufungidzira. Saka ukabvunza nekuona hauzonyanyi kutaura zvinhu zvatingati zvekunzwa.
Muzvari Ravengai vanoti vatori venhau vane basa guru rekudzidzisa veruzhinji pamusoro pematambudziko anosangana nemadzimai akaremara.
Vangava mai, vangava vatete, zvigaro zvavo zvavanofanira kunge vachiasuma mufamily. Dzimwe nguva chero panoroorwa mwana panogona kutorwa tete vasina kuremara, iwo weswa kurutivi nekuti vanenge vachinyara newe. Saka tinoona kuti mamwe maroles anofanira kuti aitwe nevanhu vakaremara, vakadzi vakaremara, havamaite nekuti vanenge vachitosarura even kumhuri dzavo.
Mashoko aya anotsigirwa navasadhat sanhewe vanoshanda vakazvimiririra vachigadzira mafirimu anozoonekwa neveruzhinji.
Hazvibatsiri kuti munongosangana nevanhu kunoku kumaworkshops vane madisabilities. Munoona kuti vaya vanouya kumaworkshops, they are privileged, vari disabled, why? But ivo vacho vane matambudziko chaivo chaivo hamusi kusangana nawo. Saka kuti munyasi kubata nyaya yacho kuti vari kuita matambudziko ei, sometimes hamudi, hamuzvinzwisisi. Saka ndopandati dai vanhu vamboenda vambospenda a day vari kumahomes iwayo, wochizonyora nyaya dzavo nemunzira kwayo chaiyo yekuti vanonge vakuziva zviri kuitika.
VaAbraham Mateta avo vasingaone inhengo yesangano reLawyers with the Disabilities Association Zimbabwe Trust vanoti vatori venhau vanofanira kubatsira kutsiura vari mune zvematongerwo enyika apo vanodzikisira pasi vakaremara. Vanopa semuenzaniso chiitiko chemwedzi yakati kuti yapfuura apo mutungamiri wenyika vaMugabe vakagashidzwa chigaro chekushandisa nevamwe venhengo dzezano PF.
Azoona vamwe vanhu vakawana mukana wekutaura nezvewheelchair, vakuti hatidi mutungamiriri ari pawheelchair. Asi takafunga kuti kutaura kwerudzi irworwo hakuremekedziwo munhu ari pawheelchair anogona kuzovhoterawo vanhu ivavo. Saka tinofunga kuti vakarasa meseji yavo kunyange vainetsana nemutungamiriri wenyika. Vaifanira kutsvaga zvimwe zvinhu zvekushandisa kwete kuzvidza wheelchair, nekuti wheelchair chinhu chinoshandiswa nevanhu vakaremara. Zvekare kana munhu achingati hatidi mutungamiriri ari pawheelchair anogona kunge achitorevawo kuti saka nemunhu ari kuvhotawo ari pawheelchair ngaachiregawo kuvhota.
Vatinashe Muchuri mutori wenhau vari zvekare Nyanduri vanoti vatori venhau vakaremara nevasina vanofanira kushanda pamwe chete kugadzira dura mazwi remazwi akakodzera kushandisa kana tichitaura nezveurema.
Unonzwa munhu achitaura kuti iye umwe munhu haoni, asi unomuona munhu iyeye anonzi haoni achifamba ega mumugwagwa achitodimbura migwagwa achienda kwaanoda kuenda, achigona kutozvibikira chikafu chake, achizviitira zvinhu zvose zvaanogona kuita kana nyange kudzidza, asi achinzi haoni. Dambudziko riripo randakaona nderekutiro vanhu vanotarisa kuti munhu wese anonzi anoona anofanira kuona nemeso. Saka izvozvo zvinofanira kuzivikanwa kuti patinoti sisi kune vasingaoni tinenge tichinyepa, nokuti munhu wese anoona asi maonero ndo akasiyana. Kwozouyazve kune vamwe vanonzi vasingafambi nokuti anenge achishandisa wheelchair, asi ukamutarisa ari kutobva pane imwe nzvimbo achienda pane imwe nzvimbo, zvinorandidza kuti ari kufamba ari ega pasina umwe munhu ari kumubatsira. Tikatarisazve pane vamwe vanonzi havatauri, ini ndotarisa ndoti kwemunogoti havatauri nei, nokuti munogona kutaura nemuromo asi ivo vane matauriro avo avanoita, vanotaura namaoko.
Vamuchuri havana kuremara uye vave nemakore mashanu vachishanda pachena nevana vakaremara vePercent Giles muHarare panguva dzavanenge vachigadzirira zvinhu zvakasiyana siyana zvemaoko zvavanoshambadza. Vamuchuri vanoti kushanda nevakaremara kwavasandura maonero avanoita vakaremara.
Ini kana ndichitarisa munhu akaremara handioni urema huri paari. Chandinoona inini munhu pose pandinotomuona chirari muwheelchair ndiri kuona munhu ari kufamba namadondoro, ndiri kuona munhu ari kutaura nezviratidzo, ndiri kuona munhu, handisi kuona zvese zvimwe zvinhu zvisipo paari, ndinoona munhu ane zvaanogona.
Sachigaro vesangano revatori venhau vakaremara reprofessional media abilities network vaPatrick Musira vanoti vari kuedza nepose pavanogona kudzidzisa veruzhinji pamusoro pekukosha kwekodzero dzevakaremara. Vamusira avo vakaremara gumbo rekuruboshwe vanoti vakawanda vari kushaya mabasa nekuda kwehurema zvinova zvinofanira kuburiswa pachena nevatori venhau.
Kana une urema vakaremara usingaoni, usinganzwi, usingagoni kufamba, uchishandisa wheelchair kana zvimwe zvakadaro, vanhu vanofunga kuti uri murombo, hapana chaunoziva, hapana chaunogona, kunyange hazvo iwe wakadzidzira basa racho ukarigona chaizvo chaizvo zvemandorokwati, vanhu vakangokuona chete uchifamba, vakakuona chete wakamira, une munhu ari kukubetsera kufamba, vanofunga kuti utotsvaka rubatsiro, hapana chaungaita.
Vali Batilupahla avo vasingaone mushamarari ane mukurumbira anoshandira ari kuBulawayo vanoti dambudziko rekuonerwa pasi revakaremara rinogona kupera chete kana vana vakawanda vakaita zvidzidzo zvekutapa nhau, nekuti ndivo vanogona kunyatsodonongora matambudziko anosangana nevakaremara. Asi Valupahla vanoti zvikoro zvinodzidzisa vatori venhau zvinofanira kugadziridzwa kuti zvikwanise kutorawo vana vakadai.
Saka munhu ane wheelchair anokwira sei masteps pasina maramps. Macomputers emuma libraries enzvimbo dzinotapwa nawo haana yainganzi pachirungu speech software pachirungu, yekuti kana munhu asingaoni achida kushandisa kompyuta iyoyo anongopinda mulibrary wostreama internet woshandisa kompyuta sevamwe. Zvese izvozvo iri nyaya yekushayikwa kweurongwa yainganzi pachirungu disability policy, inosungira kuti chikoro chega chega chichitraina vanhu chiinclude vanhu vaneurema kana kuti vakaremara. Muchaona kuti even matoilets acho ayanganzi mashanks kana kuti machemba pachirungu haasi accommodative kumunhu akaremara.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vakaremara vashande pamwe chete nenhengo dzeparamende kuti pave nemutemo unosungirira venhepfenyuro nevemapepanhau kuti vave nezvirongwa zviri pamusoro pevakaremara uye zvichipa munongedzo pamusoro pemazwi anofanira kushandiswa.
Tinoziva kuti patepfenyura nekunyora varipo vazhinji vanoshandisa mashoko anonyomba nokushoropodza. Saka sangana iro rinenge richifanirwa kuti ribatsire kuti pave nedura remazwi anogamuchirika asingashungurudzi nokushoropodza. Vangave vakaremara kana kuti ivo vatori venhau vakaremara.
Zvinhu zvikaramba zvichidai, vatori venhau vachiwana yeuchidzo pamusoro pezvinofanira kuitwa pakucherechedzwa kwekodzero dzevakaremara, remangwana ravo richange rakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.